This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 5, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chamu anga ari mukomana anga ane ushingi. Chamu anga ari munhu uya angangoti muchirungu anonzi a grassroots mobilizer. Wanga asingaiti zvokutaura, waita zvokuita.
Mumiriri wedare reparamende wenkulumani vatamutsanga mahlangu vanoshaya. Varairidzi vocherechedza zuva reWorld Teachers Day asi vachiti vakabatira hana mumaoko nekutya kugumurwa mabasa. Nzou gumi neimwe dzourayiwa nemuchetura wecyanide. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevechidiki ava vanga vari mumiriri wenkulumani muparamende vatamusanga mahlangu vashaya. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vazivisa kushaya kwavamahlangu ava vanga vachirwara nechirwere chegomarara.
Chamu anga ari mukomana anga ane ushingi. Chamu anga ari munhu uya angangoti muchirungu anonzi a grassroots mobilizer. Wanga asingaiti zvokutaura, waita zvokuita. Semukomana akakura mubato, ari founder member yebato, achibva ari mutrade union, aiti kana akuita zvemusangano, anga asingaiti zvokutamba, waita zvokuita zvokushanda.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT, vaAbednego Bebe, vanoti bato ravo rarasikirwa negamba.
Tati kurasikirwa nhasi nekuti vamashangu vanga vari mumwe wedu. Especially organizing department yedu, a very vibrant simba chaizo chaizo munangaka simba hai tarafikiro chaizo chaizo.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muprovinsi yeHarare muMDCT varaino mashaya vati kushayikwa kwaita vamahlangu kwavarwadza zvikuru. Vachichanyanya varwadza ndechekuti vamahlangu vange vasati vapedza rwendo rwavo rwekuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Kushaika kwaitawo mahlangu kurutaridza kurasikirwa kukuru musangano weMDC. Nokuti wamahlangu aive munhu anga ari loyal kuna president wedu, aiva ari munhu aiisa simba rake rose pakuti munyika munge muine shanduko.
Muzvare Yvonne Musarurwa, avo vakashanda navamahlangu muboka revechidiki muMDC reYouth Assembly, vati gwanza rasiwa navamahlangu richanetsa kuvhara.
Inina hangu ndiri kunzwa kurwadziwa nerufu rwamahlangu, because vamahlangu munhu wekuti kana zvinhu zvakaoma ndiye munhu aikwanisa kumira nemusangano.
Imwe nhengo yeMDC yakapinda muparamende mushure mekudomwa nebato iri pasi peproportional representation. Muzvare Susan Mutsunga vati vachasuwa basa ranga richibatwa navamahlangu muparamende pamwe nemubato ravo.
Tiri kurwadziwa tarasikirwa negamba because mahlangu he was one of the cadres, one of the members vanga vari strong.
Vamahlangu ava vakaberekwa musi wa27 kubvumbi muna 1971 vakamboita mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT kwemakore mashanu zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa pacongress yebato iri kubulawayo muna 2011. Vakazodomwa nemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevechidiki muhurumende yemubatanidzwa, vakazotsiviwa pachinzvimbo ichi navatongai Matutu. vamahlangu ndo vanga vari miriri wenkulumane kubulawayo kubva muna 2008 kusvika vazoshaya nhasi. Vasiya mudzimai Brenda Zaranyika nevanakomana vaviri vanoti Munyaradzi naZivusiso, uye vanhu vakaungana panhamba 15053 kunkulumane 12 Mbulawayo. Urongwa hwokuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Sangano rinoongorora nyaya dzezveutongo hwejekerere muAfrica reThe Ibrahim Index of African Governance richitungamirwa neShoro Mava vamo Ibrahim rinoti zvinhu muZimbabwe zviri kuita zvichiita nani kubva muna 2011 kusvika pari zvino. Zimbabwe inonzi yakaita zviri nani munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye kodzero dzemadzimai uye nyaya dzekugadzikana neutano. Mukuzeya nezveongororo iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rezvekodzero dzevanhu vadeva mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch.
Ndizvozvo kuti pane kuitwa kuri nani tichifanira kurangarira kuti Zimbabwe yanga yakaondomoka yakaenda kumawere chaiko. Saka zvireve kuti iri kuenda mberi zvenyika isiri mukati mehondo. Hapana zviri kuitwa zvine kumeso, asi pane mucherechedzo wekuti senyika yakarasikirwa nemakumi maviri emakore ebudiriro yatangazve zvishoma nezvishoma kuita zviri nani.
Asi munoona zvinhu zvichizogadzikana here mune ramangwana?
Hapana chiedza chiripo, nekuti munoziva kuti dambudziko riri kuZimbabwe nderekuti hapana anoziva kuti mangwana ndiani anenge aine matomu. Vamugabe havasati kutaura zviri pachena kuti zvionekwe. Ndo dambudziko guru renyika rekuti hapana kugadziriswa nyaya yemunhu achatora masimba kubva kuna vamugabe kuzani PF kupati kwavo zvese nekuhurumende. Ndo dambudziko guru rine nyika yedu iroro.
Vanga vari vadeva mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Vemapato anopikisa pamwe nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari kushora kurudzire gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau rekuda kubatira makambani mari yelevhi senzira yekutsvaga mari yekubatsira zvirongwa zvekuendeswa kweupfumi kuvatema. VaZhuwau vakaudza bepanhau reHerald kuti makambani asati atevedzera mutemo wekuendesa upfumi kuvatema achabatirwa mitero yelevhi iye. Asi mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechihwai vanoti uku kuita uku kuchauraya makambani mashoma asara. Ngatinzwei hurukuru yavaita nanitungamiri Nkomo weStudio 7.
Isu semusangano weMDC hatisi kuona zviri kutaurwa navaZhuwau sezvinhu zvine musoro, toona sezvokutungana kwembudzi, nokuti ZANUP PF iri kuratidza kuti yapererwa kunze kuti iwane mari inongofunga kubira vana venyika inoyi. Akasike kutanga vachiita izvozvo, torangarira vachibira vanhu mari mumabhengi, vachitora mari iyoyo vachizama kuishandisa zvavanoda zvisingabatsiri vanhu venyika ino. Saka zvavari kutaura hatisi kuona sezvine musoro izvozvo musangano weMDC. Tiri kungoona sokuti chitsotsi, icho chiri chitsotsiwo chinongozivikanwa chiri pachena kuzama kuvhara kukonewa kwavo. Chinangwa chiri chokuda kubira makambani mashoma ari kusevenza mukati menyika pari zvino. Havagoni kuti kungati kwai unoda kufanda indigenization kumakore mangani vachibuda nemaprograms akadaro, asi pasina chinobuda. Makore ose tinongonzwa nyaya dzokuti zvaanenge vaingotaura zvese zvakanangana nokubira vanhu venyika inoyi. Ende zvese zvazviri kuratidza kuti takamirira makore ose aya for 2.2 million jobs, but hapana chabuda. Vakapromisa kare kuti hakundomutsa industry, hapana chiri kubuda.
Saka vaZhuwau mungavayambira kuti vatsvage sei mari iyi vaChiwai?
In environment yemuZimbabwe haitenderi kuti vazhuwawo vaende vanonokora futi ma 10% kubva kumakambani ari kutambudzika. Vazhuwawo ngavatsvage kumwe kwavangawana mari, nokuti mari iyoyo toziva kuti haisi kushanda for empowerment. ZANU-PF ine history yokuti inotora mari kuvanhu ichitaura izvi. Inotora mari ichitaura kuti toda kushandisa izvi, but inopedzera yava kuenda muhome dzavo vava kudya ivo kubva kuna vamugabe kusvika kuna ivo vazhuwawo.
Avanga vari vakurawo nechihwai vanove mutauriri weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vanga vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Ntungamiri Nkomo abatowo nyanzvi inoongorora zveupfumi vari Joyce Ngwenya ava vanoti danho ravazhuwau iri harina kunaka zvachose.
Chiripo ndechekuti makambanis ari kutaurwa nazhuwau, zhuwau ndeapi, nokuti makambanis ari kuvhara 36% capacity yatiri kuoperata. Mitemo yelabor ipo inoto yakatotsikidzira maZimbabwean companies, ndo vanobhadhara mitero yakawanda kudarika makambanis ese muno munyika. Saka kana chitaura nezvamakambanis ari maSMEs, mainformal sector, ngava nokuti ndokwakawanda makambanis ka, izvi zvokuda kutorera makambanis agara aripo mari vagara vachinetseka, zvahazviratidze kuti pane ungwaru. Vanhu vezano vanoda kuramba vachingotora, ngavaitewo zvinhu zvinovaka.
Zvii zvichaitika vangwenya semaonero enyu kana vazhuwawo vakabudirira pamazano avo aya?
Chiripo ndechekuti tinoziva kuti ZANU-PF kana vangotaura chinhu vanochiita. Makambanis acharamba achivhagwa, pachaitoita misangano yakawanda yokuopoza kuti vaopoze polisi yacho. Hazvibatsire, iko zvino makambanis ari kutarisira kuti vada kupinda muno vachiisa mari, vachagara vari kushe kuti hatingaendi kuZimbabwe nemari dzedu, kuti kuramba kuchingotaurwa nezvekutora nezvekutora mari chete. Saka zvichaita kuti ikonomi yedu irambe ichingodzikira, nenga rekuti vanhu veZANU-PF vanogara vakatakura demo chete vachitema-tema makambanis muZimbabwe.
Vari Joyce Ngwenya vanongorora zveupfumi vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare. Vamwe vashandi veZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vari kusevenza pakambani yeSino Zimbabwe vanoti nyika iri kushaya magetsi nekuda kwekutadza basa kwakaitwa nezvizvarwa zvekuChina, izvo zvakaburitsa mvura yakawandisa kuti zvikwanise kuvaka magwenya maviri emagetsi munyika. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mazvikokota wekuvaka anoshandira kambani yeZESA uyo asingadi kudomwa nezita anoti kushomeka kwemvura mudhamu reKariba kwakakonzerwa nekambani yeSino Zimbabwe, iyo yakaburitsa mvura yakawanda kudivi reZimbabwe kuti vakwanise kuvaka magwenya maviri emagetsi.
Takabva tasara tisina mvura yakakwana yekuti tigadzire magetsi. Asi chokwadi munhu wese anochiziva kuti mvura yakange iripo makore esaya, uyezve yakanaya gore rakapera, zvokuti mvura yedu yaikwana kugadzira magetsi asi yakabuditswa yakawandisa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi weSino Zimbabwe anoda kuzivikanwa nezita rekuti Injinia Shumba. Mushandi uyu anoti mvura yakawandisa yakaburitswa nematurbines akavakwa kudivi reZambia nekambani imwe chete yemaChinese iyi. Anoti manyepo kuti mvura yainge iri shoma mudhamu reKariba sezvo nyika yakawana mvura yakawanda mwaka wapera.
Kune project yekuZambia yavakaita ivo maChina vakainstalla futi maproject seyavakaita kuno Karibe yavari kuita kuno kuZimbabwe ndidzi. Saka I think maybe madraft anotenda mvura awo kakuzambia saidi achoka ndo akakurisa asiyana neakudhara acho, cause ndo saka zvokuti mvura yakupera so.
Vaimbove gurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vaelias Mudzuri vanoti zviri pachena kuti manyepo yekuti kushomeka kwemvura kwakakonzerwa nemvura shoma yakanaya munyika. VaMudzuri vanoti nyika yakawana mvura yakawanda zvekuti nyika ingadai isingachemechemi nekushayikwa kwemvura mudhamu reKariba. Vamwe vanoshora hurumende nokupa basa rekuvaka mamwe magwenya kambani yemaChina vachiti vangadai vakapa basa kambani yekuItaly sezvo vachikwanisa kuvaka mumvura. VaMudzuri vanoshorawo hurumende nekusave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuunza magetsi kuvanhu kana paita dambudziko remagwenya, kusave nemitemo iri pachena kune avo vanoda kuita mabhizinisi munyika kusanganisira ekugadzira magetsi. Asi hurumende iri kushinga nerekuti kushomeka kwemvura mudhamu kuri kukonzerwa nemvura shoma yakanaya mwaka wapera. Pari zvino matebhainzi matatu ndiwo ari kushanda. Kariba Hydro Power Station ine maturbines matanhatu. Mutauriri wezesa vafula dugwasira vakatoudza Studio 7 kuti kusanaya kwemvura ndiko kupa kuti magetsa anetse.
Kuto kwa dikuti kwa magetsa kwenye kwa tezere kizivu kwenzeru wale kusema kwemvura ya tina shantika kuchitestu dikikuru cha Kariba.
Kambani ema China yesaino Zimbabwe irikuwa kama mwe mateba enzi maviri ayo anenga akazvimirira la ega. Ndaka mirira Studio 7 kukariba ndini ata achiguriwa.
Nasi varairidzi vemunyika vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day. Panguwa iyo varairidzi vakabatira hana mumaoko vasingazivi kuti remangwana ravo rakamira sei sezvo vari kutya kumiswa mabasa. MuZimbabwe varairidzi vanotarisirwa kucherechedza zuva iri pamwe nekuita mhemberero musi wa16 mwedzi uno apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vakambovewo mudzidzisi vachataura kuvarairidzi. Sangano reUNESCO rakabatana nehurumende pamwe nemasangano evarairidzi ndivo vanonzi vari kutungamira urongwa uhu. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti chiri kurwadza varairidzi ndechekuti vari kucherechedza zuva iri vachishungurudzwa nevashandi vehurumende vari kutenderera muzvikoro vachiona mashandiro ari kuita varairidzi. Gore rino dingindira rezuva iri rakanangana nekupa masimba kuvarairidzi pamwe nekuvaka nekuchengetedza hunhu muvanhu kana kuti empowering teachers building sustainable societies. Ngatinzwe hurukuru yataita navamajongwe pamusoro penyaya iye.
MuZimbabwe munomuta atatarisira kuti zuva iri riendeswe pamberi nepamusana pekuti musi wa16 ndopatatichazoita gungano guru rinovatanga richitarisira kuti richaaddresswa naPresident Mugabe. Kanova kanenge kari kekutanga munhorondo yeWorld Teachers Day kuti isu timbosanganawo naticha mukuru wenyika ino ende amboti udzawo maonero ake paeducation nekufamba kwataita, chinova chinhu chatakatarisira zvakanyanya.
Ko iye nhasi mukutaura here kuti hapana zvamaita kucherechedza zuva iri?
Hapana zvataita nepamusana pekuti kwese kwatiri mariro vanhu vari kungochemba nekuti zvokwadi zvokwadi tikati ngatiunganidzei vanhu tiite gungano kana tiite mhemberero inu muchiziva kuti mumusha menyu mune mariro. Handifungi kuti vanhu vangambozvinzwisisa. Chiripo ndechekuti hongu World Teachers Day iri kukomboreredzwa pasi rese vanhu vachicherechedza vachirangarira, asi isu muZimbabwe tiri kuti tiri kuchema hatina mari. Consultations dzekuvandudza dzidzo dziri kuitwa isu sevarairidzi hatisi kudzidzwisisa, hatisi kumbokonsultwa. Kureva izvo kuti tine kutsutsumwa kwakanyanya pazuva ranhasi zvekuti tangonyorawo mwadhi dzinova dzataisa pamadandemutande tichitaura kuti hatisi kufadzwa nezviri kuitwa kuvarairidzi munyika.
Tichitarisawo iro zuva irori rakakosha zvakadii kune varairidzi muZimbabwe?
Zuva iri rakakosha sekukosha kunoita Kisimusi kuvatenderi. Zuva iri rakakosha sekukosha kwakaita Zimbabwe Defense Forces Day kumasoja. Zuva iri rakakosha sekukosha kwebirthday remunhu wega wega abarwa. Nekuti zuva rekugara pasi wotarisa mudundundu mako woona kuti mufaro wauinawo wakawanda zvakadii, kutsutsumwa kwauinako kwakawanda zvakadii, ukama hwako nehama neshamwari wakamira zvakadii. Isu kwatiri tinoti zuva iri izuva rakakosha.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunari muHarare neStudio 7. National Parks ne Wildlife inoti pane nzou gumi neimwe dzakaurayiwa nemuchetura wecyanide. Mukusaya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri muzvare Caroline Washaya Moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Regai nditange ndichiti hongu pane nzou dzinokwana kuita idzo shanu dziri kufungidzirwa kuti dzakaurayiwa kuburikidza nemuchetura unonzi cyanide kumain camp. Nzvimbo inonzi Caterpillar kozoti dzimwe dzinokwana kuita idzo 6 dziri kutandirwawo zvekare kana kuti kufungidzirwa kuti dzaka urayiwa kuburikidza nemuchetera iwoyo. Idzi 6 idzi dziri kunzi sokuferefetwa kwazvaita dzakaurayiwa kunzvimbo inonzi Deka Safari Area. Kumain camp kwandambotaura dziyadza dzinokwana kuita 5 dziri kunzi nzou idzi dzakaurayiwa kuburikidza nekusanganiswa kwakaitwa yatingati sauti yayo matombo ndiyo yakamba yakanoitwa pasi paipaya pane ivhu riyariya rinotivavireiriya rinodyiwa nenzou ndo parakanosanganidzwa napamwe chete nemuchetirauda. Kuburikidza neizvozvo zvaonekwa zvekare kuti pakaitwa chibage icho chivava chinofungidzira kuti ndochakaseenzeswa kuti chikwezve nzou idzi kuti dziinde kunodya panzvimbo iyoyo dzichibva dzazofa. Kwakawanikwa nzou dzakafa dzinoti imwe chete yatingati iri hadzi yati kurei, imwe iri pakati nepakati, imwe zvekare iri nepakati nepakati, kwozotiwo mbiri dzanga dzichiri diki. VeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vakakwanisa kutora nyanga dzenzou idzi dzinokwanisa kuita idzo 8 nokuti imwe yenzou idzi yanga ichiri diki saka yanga isina nyanga yakanga inadzo. Tirikushanda pamwe chete nebazi remapurisa kuti tiferefete nyaya iyi zvakadzama, asi tinotenda kuti veEnvironmental Management Agency vaenda kunzvimbo yekumain camp vakakwanisa kuti vanosuka nzvimbo iyi yanga yasvibiswa kuburikidza nemuchetura wecyanide pakabva pasara pakachena.
Pane asungwa here kusvika pari zvino?
Hapana ati asungwa, asi chitwe ichi kana chichinge chaitika chazivisa veruzhinji.
Vanga vari mutauriri weNational Parks and Wildlife Authority Muzvari Caroline Washaya Moyo vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muNigeria vanoti zvizvarwa zvenyika iyi zvingada kusvika makumanomwe nezvina zvakaurayiwa mutsaona yekutsikirirana kugungano repagore reHajj rakaitwa muSaudi Arabia mwedzi wapera. Vanhu muNigeria vari kuchema kufa kwevanhu ava uye vachakamirira kunzwa nezvevamwe vasiri kuzivikanwa kwavari mazuva 11 tsaona iyi yaitika. Kumusangano wakakosha wepasi rose wezvezviwanikwa zvemumvura nemuvhuro, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vazivisa kuburikidza nemashoko avo pavhidhiyo nezvokugadzirwa kwenzvimbo mbiri dzemvura dzakachengetedzwa mumatunhu eMaryland neWisconsin. Turkey yati ndege Russia yabva kutyora mutemo nekupinda kwayo muchadenga chayo kumugano wayo neSyria, izvo zvazokonzera kuti ndege dzeTurkey mbiri dzerudzi rweF-16 dziperekedze ndege Russia iyi kubuda munzvimbo iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaWisdom Malaya avo vave munyori mukuru wesangano rinomirira vanoita zvekutengesa reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Association vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvavari kuwana muno sezvo zvichabatsira basa ravari kuita munyika. VaMalaya mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zviri muAmerica pasi pechirongwa chinokokerwa nesangano reGlobal Labour University. Katinzwe hurukuru yavaita naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Pare zvino ndakamirira sangano rinonzi Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations randinova ndiri munyori mukuru waro. zvatadzidza tiri kuno so far ku Washington tine conference tadzidza vanhu vachikurukura zvinhu zvavakaona kana kuti zvavakaita ongoro kana tinoita research pachirungu maringe nenyadze vashandi nematambudziko avari kusangana nawo mukuunganidza vashandi kuvareverera kodzero dzavo zvichisangana nehurumende dzenyika dzakasiyana siyana nevane mari kana kuti my employers kuti matambudziko aya ari kuita sei vashandi vari kudzvanyirwa zvakadini uye tingasangana sei kuti tibatsirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe munyika dzakasiyana siyana saka tichazoenda kunonzi kuPenn State University kwatichanowedzera kudzidza kekare tichipananawo mazano ekuti tinganobatsirana sei kuti vashandi venzvimbo dzatinomiririra kodzero dzavo tikurukure nevenyika kuti kodzero dzavo dziremekedzwe
zvingagadziriswe sei kuti mune ramangwana tionewo zviri kune dzimwe nyika kuti vanotengesa mumigwagwa kana munzvimbo dzavanenge vapiwa nehurumende vawanikwewo vachiwana cheruviro iyo hurumende wechifara nemabasa avanenge vachiita zvinogoneka here zvitakatarisa Zimbabwe
isusu seorganization ndozvinhu zvatiri kushuvira kuti zvinge zvinoitika kuti pave nehurukuro pakati pehurumende unese vanhu vanomira vanhu vemabasa emaoko aya kuti vanzwisise kuti vanhu vemabasa emaoko mabasa emaoko avari kuti inyaya yekuti nyika yedu haina mabasa pari zvino saka vanhu pane kuti vapinde mumugwagwa vachinoba vari kuedza kushandisa maoko avo kuti vararame mhuri dzirarame ende mukatarisa vazhinji vari mumugwagwa madzimai vamwe vane vana vacheche saka ndopamunobva maona kuti shungu dzavo ndedzekuti mhuri dzirarame hakuna chimwe saka tiri kuramba tichingoitawo hurukuro nehurumende kuti vave vanosvika pakunzwisisa kuti nyaya iyi ndeyekuti vanhu vararame nokuti nyika yedu haina kumira zvakanaka maringe nezveupfumi asi dambudziko ratiri kuona nderekuti nyaya yacho inenge iri kubva yasanganiswa nezvematongerwo enyika zvinova zvakutipa njandaya pakukurukura maringe nenyaya iyoyo
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vari parunare naMavelas muhlanganya uye weStudio 7 muno muDC. Madzimai emudhorobha reMasvingo akurudzira hurumende kuti ibvise mari inobhadharwa nemadzimai akazvitakura kuti vakwanise kusunungukira muzvipatara vachiti havazokwanisa kubhadhara mari iyi izvo zviri kukonzera kuti vazhinji vavo vasunungukire mudzimba.
Madzimai akawanda nhasi audza nhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemari neupfumi hwenyika mumasvingo pamusangano wekugadzirira bhajeti regore rinouya kuti hurumende inofanira kubvisa mari iyi kubazi rezveutano nedzekuchengetedza kwevanana. Vanhukadzi vati ivo zvipatara zviri kubhadharisa madzimai akazvitakura mari yakawandisa iyo yavasingakwanisi nenyaya yekuoma kweupenyu zvikonzerwa neupfumi hwenyika hwakaondomoka. Mumwe mudzimai wekumasvingo amai Tsitsi Muonda vanogara kwaMucheke vanoti ivo zvipatara zvinobhadharisa mari yakawandisa izvo zviri kuita kuti vasunungukire mudzimba.
Tiri kuti vanhu veparamende vauya nhasi vaonike vachidzokera kugavhenmendi vakwanisa kundobvisa mari iyoyo yematernity fees yavakaisa inodhura nekuti hatisi kuikwanisa kuibhadhara mari yakawandisa. Tinobhadhariswa ma$80 kuti tikwanise kuzvarira muchipatara zvakanaka. Kuti vana vedu vaitewo hutano asi totopesera taakuzvarira mudzimba dzedu nekushayikwa kwemari iyoyo.
Madzimai ati zvipatara zvinobhadharisa mari inotangira pa60 emadhora kusvika pa70 inova yakawandisa. Mamwe madzimai atiwo nokuda kwekuoma kwakaita upfumi hwenyika madzimai mazhinji haaendi kumabasa pamwe chete nevarume vavo izvo zviri kuita kuti vasawana mari yekubhadhara mari yezvipatara. Amai Janet Gumbo vakati nenyaya iyi madzimai akazvitakura ane utachiona HIV neAIDS ave kutapurira vana vavo nenyaya dzekusasunungukira muzvipatara.
Edo yekuti nyika inzi nyika vanhu vanenge vachizvara vana nogona kuva nechigwara ndoita nhumbu yangu kuti hazvire kuti munhu anogwara hazvari ndoita nhumbu yangu ndinotya kana kuenda kuchipatara nokuti kunonzi kunodiwa $80 kugeneral ndogara nhumbu yangu ana achiri kutora utachiona hwangu ini kusvika 9 months nogona kutozvarire muzhira kana kungotozvarirawo pamba nemwana uya sina kusvika kuchipatara nekure kuchinzi kudiwa mari. Saka ngakumboonekwavo kuti vadzasirawo mari yavo yakawandisa kuchipatara bhozi madzimai vese avanoda kuzvara.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vanoti vanowirana nemadzimai aya.
Ndinowirana navo kuti izvo madzimai akazvitakura havafaniri kuchanjiwa mari. Inyaya takabvira tichitaura kare tikatomboita urongwa hwekuti madzimai ese muzimbabwe asununge pachena. Pane mafanzi akati kuti akambosetwa up makore apfuura mashomananaya kubetsera madzimai kuti vawane rubetsero pachena kana vakazvitakura. Inyaya yatoramba tichisimbisisa hatikwanisi senyika kuramba tichibhadharisa madzimai akazvitakura. Zvinotikostera zvakawanda panyaya yeutano hwevanhu panyaya yeupenyu vafikirwa nemadzimai akawanda nemhaka yaizvozvo.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. David Parinyota kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Country Maramba.
Musakangana vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kusiya basa kwavaKadbet Dube kuZifam. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tokupai musoro wenhau. Mumiriri wedare reparamende Mukulumani vatamutsanga mahlangu vanoshaya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Ndokusiyai maoko aChris Gande naMavlas Muhlanganya uye.